kupara zvikuru tanga tiri kumutambo watambwa weZimbabwe neComoros kunoku kunhandare yeNelson Mandela Stadium kuPort Elizabeth saka tiri teZimbabwe takunda ne 1-0 tiri kupara tiri kupembera zvinoratidza kuti ramangwana pamameches asateera rakajeka
mungatini mutambi atamba zvinonwisa mvura ndeupi uyezve zvii zvamungataurirewo murayiridzi wechikwata cheZimbabwe mune ramangwana
vatambi vese vanhasi vatamba zvese zvinonwisa mvura tingati uyu ndeupi anyatotamba vese vatamba zvinonwisa mvura uye tova kutoendawo murayiridzi wechikwata chedu anga aine fomeshen yakanaka sehafu yabenge yakati inetei asi pavazodzoka kusecond half aiwa tinoona kuti vanga vasinyatsotamba zvakanaka saka vese havo tova kuvatenda ende tova kutoendawo even nacaptain weda tanga tinaye nhasi nevamwe vese kunyanyani nakipa aiwa kipa
totarisa kuti Zimbabwe yanga iri kutambira munyika iyoyi yeSouth Africa pane zvamungati Zimbabwe ingadzidza here panyaya iyoyi yekuti vawanikowo vachitamba kunyika yavo munguva inotevera
Zimbabwe inogona kudzidza zvinhu zvakawanda munyika inoyi saa takatarisa kuitwa kana kugadzirwa kunoitwa zvemutambo webhora kunyaya kubvira kana kumastadhiyamu kubvira muadministration kurongwa kunoitwa zvinhu uye kana vachisangana nedzimwe nyika vanoonawo kurongeka kunoita dzimwe nyika kana vachigadzirira gadziriro dzavo dzekuita mutambo wenhabvu saka tinoona Zimbabwe ichifanira kunge ichidzidza zvinhu zvakawanda
taona vatsigiri vabuda neuwandu munotii uyezve tavaona vachiimba chaizvo vachitsigira chikwata chemawarriors
tida kungotenda shuwa vatsigiri vabuda neuwandu hwavo tetizarengekuti kunoku nyika inoi takada kuzoshanda asi vanhu vasiya mabasa isavhara maofisi vazhinji vasiya mabhizinesi avo vakasiya mabasa vakakumbira mumabasa vakauya kuzotsigira nyika yavo izvi zvinotiratidza kuti nyange tiri kure nezimbabwe tichiine tido nerudo nenyika yedu taura patikurudzira vazimbabwens kuti musi wesande tine imwe mechi zvekare ngavauye neuwandu hwavo tabva kumachechi ngavauye titsigire nyika yedu tiratidze kuti tinoida chero zvazvo zvinhu zvakationera munyika